Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 6/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri kuSupreme Court. Izvi zvinoreva here kuti hachakoshese zvichabuda mudare repamusoro reSupreme Court kana kuti kwete. Zvakanga zvakanaka kuti tange tambira taona chabuda kuSupreme Court. President vasati vaita proclaim my elections.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzemabai elections. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzoziva zvakaitika muWashington DC gore rapera. Vagari vechilonga vanorasirwa nedare chikumbiro chavo chekuti hurumende isavabvisa munzvimbo dzavagere. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende dzakafa pamwe nedzakadzingwa muparamende dzichaitwa musi wakurume 26. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vazivisa zviri pamutemo kuitwa kwesarudzo idzi uye vatara musi wandira 26 sezuva richagara dare rinotambira mazita evanhu vachakwikwidza. Kuziviswa kwezuva resarudzo kwabva kwasimudzawo zvakare makakatanwa ari mumapato maviri ari muMDC, eMDC Alliance neMDCT. Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, vaWitness Duve, vati vachashandisa zita rekuti MDC Alliance pachaitwa sarudzo idzi, vachiti ndivo varidzi vezita iri.
Tichange tichishandisa zita rekuti MDC Alliance nekuti ndiro zita regungano remabato 7 ratakapinda naro mugore raka 2018 uye zvechibvumirano ichocho chichiripo. Saka muchatarisa kuti panzvimbo dzakaita sana Pumula nana Nkulumane kuno kuKublawayo vanhu vakapinda vanga vapinda munzvimbo idzodzo under MDC Alliance vanga vari vanhu ve People's Democratic Party. Saka naizvozvo tichangoendera mberi tichishandisa chibvumirano ichocho nekuti chichiri kushanda uyezve ndoo pachabuda chokwadi rese chokwadi rizere ratanga tichitaura kuti MDC Alliance harisi bato rezvematongerwo enyika ba, ringori gungano rine maparties 7 ndoma members iwawo 7 chete. Saka isusu se MDCT patinofanira kuisa vedu tichaisawo vedu mamwe mapato achiisa vavo kunzvimbo kunofanira kupinda vavo ivavo.
Asi mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati vachazivisa vatsigiri vavo nenguva isipi kuti vachashandisa zita ripi musarudzo, vachiti chakakosha pari zvino inyaya yekuti veruzhinji vanyore sekuvhota neuwandu hwavo.
Tataura zvekuti ngapaitwe mareforms kuitira kuti sarudzo padzinoitwa pasazoitwa makakatanwa. Zvakare tiri kuyambira vose maZimbabweans ose kuti endai munoregistra neuwandu hwenyu kuitira kuti kana nguva yekusarudza yasvika tese tikwanise kuvhota mune zvakanaka. Nyaya yemabai elections tichazoudza vanhu nemukufamba kwenguva kuti tichazvifambisa sei. Vanhu vachaudzwa tinodzokera zvakare kuvanhu sezvatinongosiita misi nenguva kuti vaudze kuti tinenge chifamba negwara rakaita sei. Zvakare tinoshamiswa kuti vaMunangagwa havana kutaura nyaya yekanzuru kana kuti maelections sarudzo dzekanzuru kuti dzichafambiswa sei. Zvinhu zvekuti tinenge tichida kuzonzwawo zvakare kuzek kuti zvichazofamba biswa
sei. Asi nyanzvi munyadzi zvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Mo Maduku vati vanoda kupinda musarudzo dzemabai by elections idzi vanofanirwa kunge vanyoresa mazita avo mukati memazuva maviri kubva zuva rinenge raziviswa nezvekuitwa kwesarudzo idzi.
Munhu anovhota pa election munhu anofanira kunge ari pa voters roll inenge ichizovharwa. Voters roll inofanira kuvharwa mazuva maviri after date rabuda proclamation and inofanira kuvharwa before date renomination rema candidates. Saka pamutemo wedu wemuZimbabwe iyo uri muElectoral Act, kana proclamation ikabuda zuva rainobuda iroro vanhu vachinenge vanga vasina kuregistwa vachida kuvhota paelection iyoyo vanopuwa mazuva maviri kubva pataurwa proclamation yekuti vanokwanisa kuregister. After 2 days dzapera voters roll yovharwa, asi vanhu vanoramba vachizoregister vanozoregistwa after 2 days vachingoenda kusvika nomination kuenda papi because inenge havazovhoti paelection iyoyo inenge yadaidzwa neproclamation.
Mushandi mukuru mubazi rezvoburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo idzi.
Musangano weZanu PF wakasimba kumasero. Musangano weZanu PF unovakwa panhovo nemwoyo dzavanhu. Naizvozvo musangano weZanu PF wakazvipira uye wakagadzirira zvine mutsindo kupinda mumabai elections emusi watarwa naPresident vamunangagwa. Ndosaka manga muri kuona zuva nezuva mwedzi nemwedzi vhiki nevhiki musangano weZanu ZANU PF wanga wari mushishi wokugadzirisa macell structures avo kubva pahwaro kuenda kuma branch kuenda kuma DCC kuenda kuma districts kuma province national kuti ose ma structures emusangano ange akanangana nedonzo rokuti tinohwina nokukunda musarudzo dzamabai elections.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vatisarudzo idza dzina zvadzichabatsira sezvo vachasarudzwa musi wakurume 26 vachingove negore rimwe chete kusvika pachaitwa sarudzo dzemuna 2023. Vatidai mari ichashandiswa pasarudzo idzi yapiwa Zimbabwe Electoral Commission kuitira kuti isimbaradze urongwa hwekunyoresa vanhu vanoda kuvhota muna 2023.
Zvichabatsireiwo kuti sarudzo idzi dziitwe iko zvino kwangosara gore chete. Veruzhinji vari kuti uku kutambiswa kwoupfumi hwenyika indirovhimbirana nawo zvichabatsireiwo kuti mabai elections aitwe kwangosara mwedzi mushoma shoma kuti maelections a 2023 akwanise kuitwa. Dai waro mari zvose ziwawo apiwa kuti ZEC iite basa rokuregister avo vanoda kuti vazovhota muna 2023 uyezve nokugadzirira delimitation exercise iyo iri kuitwa gore rino.
Vamakoni vativo vamunangagwa vanga vachifanira kumbomira kuzivisa zuva resarudzo idzi kudzamara nyaya dzakakwidzwa nevamwe vakadzingwa muparamende dzapera kutongwa mumatare edzimhosva.
Tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri kuSupreme Court. Izvi zvinoreva here kuti hatichakoshese zvichabuda mudare repamusoro reSupreme Court kana kuti kwete? Zvakanga zvakanaka kuti titange tamira taona zvichabuda kuSupreme Court President vasati vaita proclaim my elections.
Sarudzo idzo dzichaitwa matunhu makumi maviri nemasere dzakambomiswa nehurumende ichiti aityira kuti dziwa mupengo reCOVID-19 rinogona kunyanyopararira munyika kana sarudzo idzi dzikaitwa. Izvo zvakaita kuti mutemo unoti sarudzo dzechipiri dzinofanira kuitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana kwaziviswa zviri pamutemo kuti chigaro chisina munhu umbosendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Asi America yasvitsa gore kubva zvakaitika mhirizhonga inotyisa padare reCongress muWashington DC. Vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwavaJoe Biden vebato remaDemocrats. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nasi vanga vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa6 ndira izvi. VaBiden vati,
1 year ago today in this sacred place democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The constitution, our constitution faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We the people endured. We the people prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power.
Gore rapera musi uno, utongo hwejekerere hwakarwiswa. Asi vanochengetedza mutemo vakazvimisa. Kekutanga munhoroondo yenyika ino, mutungamiri wenyika haana kungokundwa sarudzo asi akada kuramba kusiya chigaro murunyararo. Chikwata chaiita mhirizhonga chikaedza kuda kurwisa dare redu asi zvakaramba.
Amai Harris vativo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti utongo hwejekerere hunofanira kubatwa sezain.
The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter and fail.
Kusimba kweutongo hwejekerere ndekwekuti kunopa vanhu masimba. Asi dambudziko guru pautongo hwejekerere nderekuti tikasamira tichihuchengetedza haubudirire.
VaTrump vanga vachitarisirwawo kutaura nevatori venhau nhasi vachipadiviravo kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida, asi havana kuzoita izvi. Hofisi yavo yazivisa kuti vachazotaura nezvakaitika musi wa 6 ndira, apo vachaita musangano nematsigiri wavo kuArizona musi wa 15 ndira. Rimwe dunhu rakanetsawo rairamba kutambirwa zvakabuda musarudzo dzaro nderePennsylvania, uko kwakaberekerwa vaBiden. Mudunhu iri tabata achizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada, vanoonawo nezvekufambiswa kwemabasa mubato reMDC Alliance muno muAmerica.
Pennsylvania vanoiti iswing state. Saka chinonyanya kundinakidza apa ndechekuti state yedu yakambosvikirwawo nemutungamiri anga aripo vaTrump, vachida kuti vachinje mavotes kuti ange ari favorable kwavari. Asi nekuda kwezvakabuda musarudzo, vaiita nezvesarudzo iyi vakati kwete hatidaro.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vati zvakaitika muAmerica zvinonyadzisa.
Takaona isu mhiri zhonga ichiitiwa panzvimbo yeCapitol Hill. Zhonga isati yakamboonekwa futi dzichirira, vanhu vachipondana paCapitol Hill, pakafa vanhu. Zvinonyanya zvinonyadzisa zvichiitika kunyika yeAmerica inozviti ndiyo pasi rino inoziva utongi hwejekerere, inoziva kuchengetedza kodzero dzevanhu. Ndivo vanofamba nemamegafoni namaspeakerfoni vachidedzera vachitaura zvokuvasina kuswera.
Asi vachipawo pfungwa dzavo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere, vanotiwo zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti
kuti tive nedemokrasi yakanaka yakasimba, zvakakosha kuti tinge tine strong institutions as opposed to strong men. So muno muAfrica tinowanzopomerwa mhosva yekuva ne the strong men syndrome, paya pekuti ma institutions edu ndiwo anowanikwa achidedera pamberi pavatungamiri. Asi tatoona isusu kuti vaTrump kunyangwe vanga variwo mutungamiriri vakatosiya chigaro, institution yedemokrasi ikaramba ichimira.
Vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikitivha eFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro, muchuchisi wehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vakapika nezuro kuti bazi rezvemitemo muAmerica richaferefeta vose vakuru vakuru vane chekuita nemhirizhonga yakakonzerwa nematsigiri vavaTrump gore rapera. Dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro chevagari vekuChilonga kuChiredzi chekuti vasabviswe panzvimbo yavari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavakanyora nezuro ukaziviswa nhasi, mutongi weHigh Court Judge Joseph Mafusire varasa chikumbiro chevagari chekuti vasabviswe pavagere. vagari vanoti Livingston Chikuchu, Rasinius Chitsange nava Albert Dumela vainge vaendesa gurukota rezveminda, gurukota rezvematunhu, muchuchusi mukuru pamwe nemutungamiri wenyika kumatare vachiti havaifanirwa kubviswa panzvimbo yavagere kuchilonga kuchiredzi. Hurumende iri kuda kubvisa vagari vanosvika zviuru gumi nezviviri kuitira kuti nzvimbo iyi ipihwe imwe kambani inoita zvemukaka yeJane Dairy kuitira kuti mombe dzayo dziwane mafuro. Gweta revagari ava vatendai diti vati pamutemo havabvumirwe kutaura pamusoro penyaya yavamirira, nokudaro vatiti taure neZimbabwe Lawyers for Human Rights.
I'm a lawyer, so I can't comment on matters that are involved and I'm not allowed. So you can speak to Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kunakumbira emafunda, or you can speak to the clients themselves from the Chilo. It's not a political issue, it's a legal issue. And I'm not allowed to comment.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights kunakumbira emafunda kana kune vananga ndichimiririra.
Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vati vachapikisa mutongo uyu sezvo vasiri kufara nawo.
Nhasi kudare rehigh court Justice Mafosire warasa nyaya yanga yaendeswa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kumatendai biti wakamirira vagari vekuchilonga kuchiredzi vanga vari kuda kuti hurumende imiswe kudhisatore minda yavo yaurida kuita zvekurima zvayo irrigation. Danho richatotorwa chete nekuti patanga tiri kudare wabita vana kufara neizvozvo pavataura nemaclients avo gari kuchilonga vasikaura naizvozvo. Saka vari kutarisa mutongo wapiwa naJustice Mafosire kuti vaona kuti gwara rekuzotora pamberi nderipi.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vati zvinosuwisa senyika kuti zvipfuyo zvinokosheswa kudarika vanhu.
Zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achida kutora minda iri kugara vanhu ichipa kumombe kuti parimwe huswa hwokupa mombe. Zvinhu zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achiti hapana chinenge chakanganisika. Then zvinotaura kuti as a country tarasika zvakanyanya. Nekuti kodzero dzevanhu dzinotanga paivhu.
Asi mukurasa chikumbiro chevagari ava vamafusiro vati hurumende ndiyo inoziva zvainoda kuita nenzvimbo dzakagara vanhu ava uye nekuchinja mitemo. Vati pari zvino hurumende ine kodzero yekubvisa vanhu ava panzvimbo dzavagere. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1379 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 5092. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe kana kuti 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4,147,992. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 3,161,795. Vakabayiwa nhomba yetatu nezuro vanosvika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 1,051. Uwandu hwevanhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza runyararo muSudan vakanda zvombo zvehutsi hunokachidza senzira yekumisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira munyika iyi zvichiti zvinoda kuti utongi hwenyika iyi huiswe kujekerere. Kuratidzira uku kuri kuitika muSudan zvichitevera kubvuta masimba kwakaitwa nemauto gore rapera. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti mhando itsva yeutachiwana hwecoronavhairas yakatanga kuziviswa neFrance hachisi chinhu chekuti vanhu vanganyanya kushushikana nacho pari zvino. Mhando iyi yakatanga kuzivikanwa mwedzi wapera zvichitevera kubatwa kwemunhu aine utachiwana uhu anonzi akanga ashanyira Africa. Sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu makuru muzanu PF dzakaitwa svondo rapera dzinonzi nevamwe dzaunza kusawirirana kukuru mubato iri, vamwe vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi vamwewo vanoti sarudzo idzi dzakafambiswa negwara rebato iri regutsa ruzhinji. Izvi zvinotevera kunyunyuta kwakanyanya kwedzimwe nhengo dzezanu PF dzichiti sarudzo idzi dzakabirwa uye dzaive dzizere nechikiribidi mune mamwe matunhu. Asi nezuro Politburo yezanu PF yakatambira zvakabuda musarudzo idzi kunyanga hazvo paine vamwe vainyunyuta vachida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe mune mamwe matunhu. Kunyanga hazvo Politburo yakatambira zvakabuda musarudzo idzi, mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakatoudzawo musangano uyu kuti vakanga vasiri kufara nechikiribidi chinonzi chakaitwa mumatunhu aya, kunyanga hazvo vakakurudzira kuti vakakundwa vatambire zvakabuda musarudzo idzi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nevebato rinopikisa reMDC Alliance vanoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muzanu PF uku mucherechedzo wemafambisirwo anoitwa sarudzo munyika kunyanga hazvo dzichitungamirwa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezanu PF Dr Masimba Mavaza vari kuBritain pamwe nasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nemafambisirwo akaitwa sarudzo mubato ravo.
Chokutanga ndechekuti pese panoitwa sarudzo panenge pane vanhu vazhinji vanenge vachitsigira munhu wavo. Saka vanhu vanenge vasina kubudirira musarudzo vanowana kakunyunyuta nekukunika nekugumbuka kukuru kunoitika kunokonzerwa nekuti chibiso nevavariro yenge rekuti mumwe wavo abudirire. Asi hazvizoitika saizvozvo. Asi chatinotarisa ndechekuti kana tichinge tabva mukushatirwa hasha dzapera chii chinozoitika? Ndopanoratidza kumatikati tarumuka kubva muumbimbindoga tapinda muyama yatinoti pachiri kudhemokrasi yatinobvuma kutambira. Kana tikakundwa tinokundwa tichifara, kana tikakunda tinokunda tisingasvotesani. Ndo zvinoita zanu PF.
Vadzokora, munoti nezvanga zvichiitika muzanu PF pamusoro pesarudzo kusvikira Politburo yazotambira zvakabuda musarudzo idzi, tichinzwa yedu kuti kune vakawanda vanga vachinyunyuta.
Aiwa, ndo zvinoita kana ngoma kakuda kudambuka panoitika zvakadai. Zanu PF mune nyonganyonga, musangano wenyonganyonga, vari kurovana, vari kuirana ikoko. Saka nyaya yekupirwa kwesarudzo haisi itsva, ndo mugariro wezanu PF, ndo zvavanoita chero kumageneral elections. Zviri kunyatsobuda pachena kune vana vese veZimbabwe kuti paya panenge pachitaura vanhu kuti vanhu vari kubirira. Emerson Munangagwa akabirira sarudzo pesa pakubva 2000 hapana pavakambohwina zvinoonekwa, kubirira chete. Kubirira kuya kwakuonekwa zvino, vana vese veZimbabwe, nyika yese iri kutozviona kuti vanhu ava ndivo shasha dzekupirira sarudzo.
Dr Mavaza, pindura itinzwe.
Vadzokora vanoremerwa nepfungwa dzavo kazhinji, asi chokwadi chekuti sarudzo yezanu PF haisi sarudzo yenyika. Zvabuda muzanu PF hazvireflekte zvinobuda munyika, nekuti kana iye sarudzo yakuitwa yenyika inenge ichiongororwa nevanonzi veZEC vasiri vezanu PF. Zanu PF pasarudzo yavakaita internal elections taizviongorora tega mazarudzo edu internal. Saka zvazvinoratidza kuti hapana kunyunyuta tevakanyanya kekuti vanhu vakabirwa sarudzo kununuta kuripo ndekwekungoti chete munhu waaida haana kubudirira ende vachaona vadzokora kuti mazuva maviri ari kupera tichanga tabatana sezvatakurudzirwa nemutungamiriri wenyika mutungamiriri wesangano kuti tibatane pamwe chete ehe mukusarudza ndoinonzi dhemokrasi yacho hatingabudirire tese.
Vadzokora, hanzi sarudzo dzezano PF dzakasiyana nesarudzo dzenyika, munoti?
Ah, ndokutozungaira kwacho kwemusikuru wangu anouya pana achitituka asi haatozivi kuti zviri kuitika mukanzvimbo kadiki kenyika zvinoratidza zvinoitika munyika yese. Kusafara kuri kuitika muzano PF kutoratidza kusafara kuri kuita nyika yese, kusafara kuita maall veterans ari involved panyaya idzodzi. Vakatsamwa zvisingaite maivaona musuno uyu vachichemera kuti mari yavari kupiwa haisi kukwana. Ndozviri kungoita nyika yese izvozvo. Muzanu PF macho hamuna mufaro, ndosaka muri kuona chero idzo sarudzo idzodzi dziri kungoita zhowe zhowe. Chokwadi tiri kutochiona, kana tati sarudzo dzabirwa, munhu wese ngatipindei mumugwagwa tidifende vhoti yedu. Ndozviri kuitika kuzanu PF. Kubira kwavari kuita, kwavari kuitirana vega kuzanu ndokwavanoita zvakare. Kana vapinda kunyika vanenge vachingobira chete.
Dr. Mavaza, hanzi ZANU PF ndiyo hurumende, saka zvainoita ndiwo mucherechedzo wehurumende. Pindurai tinzwi.
Ini ndiri kuti sarudzo yezanu PF hairatidzi sarudzo yenyika. ZANU PF nemasarudziro ayo akatosiyana nemasarudziro ekonstitushen yeZimbabwe. Chepiri, maveterans avari kutaura aipopotera mari haabhadharwe nezanu PF. Anobhadharwa nehurumende yeZimbabwe. Zvakatosiyana, zvatova zvinhu zviviri zvatosiyana izvozvo. Masivu sevhanzi ari kuti havana mari haibve kuzanu PF.
Vadzokora, petai chirongwa tinzwe, munoti ine zvataurwa naDr. Mavaza?
Dai vabva vangoenderera mberi vachitaura kuti zanu PF nehurumende yacho iyo inotungamirwa nezanu PF ndo vanotungamirira sarudzo muZimbabwe. Kana vasingakwanise kutungamirira sarudzo dzavo muchiita nyonganyonga musarudzo dzavo vachipedza svondo vasina kutaura mari dzavo vobva vatoziva kuti mune nyonganyonga. Nyika dzinenge dzine mamirioni nemamirioni anenge avhota dzinoverenga mari dzavo musi iwoyo mangwana acho motofuma mani mari dzavo.
Vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi pamwe nezvavari kusangana nazvo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzemabai elections. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzoziya zvakaitika muWashington DC gore rapera. Vagari vekuchilonga vanorasirwa nedare chikumbiro chavo chekuti hurumende isavabvisa munzvimbo dzavagere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngilambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 izivandlela 2022 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalo lika by-election. Ngenxa yokuthi izana yayilokusesaba khathesi sebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bamele ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisozi bancede ngalokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ubana ukhetho olwama by-elections luza kuqhutshwa kwinyanga ezimbili ezilandelayo mhla ka 26 Mbimbitho.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBhalako zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamatalameda ezimayini kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elafakwa khona phansi.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawonki yeBhalakwe libikwa yifunyenwe lidiliziwe nokuphoselwa okudubukayo izolo busisa ngabantu abangaziwayo. Sokwedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli weleMelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe kweZimbabwe athi aselungile ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olukhangelele ukwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Lokhu kungemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa yasengelanga lokuba lolu khetho lwenziwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa esebenzisa umthetho owe-Statutory Instrument 2 of 2022 wazise ukuba umhlaka 26 Mbimbitho 2022 kulapho kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edayela ephalamende lawekhansili alikhulu lamashumi amathathu 113. Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingasela bantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingeza bebandla le-MDC Alliance ePhalamende nakumakhansili abaxoxwa iMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yona eyaphiwa imvumo ukwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Amabandla ezombusazwe amukele ngenjabulo lombiko okhetho. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance, uthi ibandla lakhe lizaveza ukuba yilo elithandwa ngabantu.
Thina be-MDC Alliance sizimisele ukuthi i-constitution yeZimbabwe ilandelwe lemithetho ye-elections ibe khona. Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalo lika by-elections ngenxa yokuthi izana yayilokusesaba khathesi sebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bamele ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisozi bancede ngalokhu.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora labo bathi bayathokoza ngokubekwa kwelanga leli. Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leli, uchasisa ngalokhu.
Ibandla le-MDCT liyakwamukela ukwethulwa kwamalanga okumele kwenziwe ngayo ukhetho lokugcwalisa labo abakhitshwa ePhalamenti abanye ababhubhayo. libandla elikhulu ke iMDCT elivele nje lihlala lilabantu abaningi abangathunywa ngabantu ukuthi bayofeza izidingo zabantu lokumelela abantu eParliament. Ngakho kuyinto enhle ukuthi siqala lumnyaka sizahle sigqibe leyo ndima.
Okugcizelelwe ngowaye ngummeli webhinga edale eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda,
okokutho ukuthi lokhu okwenziweyo kabusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ikuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela amarecord lawa eqalisile. Ngakho ke khathesi isikhathi sokubana abantu bephichiza. So ngenxa yalokho ke ye siyangena kuma-election njengebandla asoze sayekela ngoba asingeke sayekela ngoba le yinto yabantu.
I-ZANU-PF ithi izanqoba kulolu khetho ngoba isebenze kakhulu kumnyaka emine selokho kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchasiswe ngumnumzana Munashe Mdutsa omela abatsha kubandla leli koBulawayo.
I-ZANU-PF libandla labantu ama-by-elections abuyayo kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So i-ZANU-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibila ama MP lama councilor khona uzange kube lokuxotshana esikubonileyo opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo uZulu yakunanzelela khona lokho. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenje ngohulumende kwaComrade Emmerson Mnangagwa. Imigwaqo yalungiswa, amadamu ayakhwa.
Embikweni munye okwazisa ngelanga lokhetho umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga elikamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolu khetho edale le nomination court. Lolu khetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lwama-by-elections lolu aluthoze lwanceda kangako ukuguqula umumo oselizweni okwamanje, kodwa impumela yalo izatshengisa isimo sosekelo lwamabandla ezombusazwe elizweni lapho ilungiselela ukhetho olukhulu lwelizwe luka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi eBhalakwe libikwa lifunyene lidiliziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolo kusisa ngabantu abangaziwayo. Lokhu kwamukele ngokuthukuthela okukhulu liningi labantu beMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilitshe lesikhumbuzo elakhiwe ngomnyaka odluleyo ngabenhlanganiso ye-ibheji likaZulu bemanyene labantu bemangweni weBhalakwe libikwa lifunyenwe libhidliziwe izolo kunakekelwa ukuba lingabe liphoselwe okudubukayo. UMabhalane jikelele we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBhalakwe zithi zizwe umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamasalameda ezimayini, kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elafakwa khona phana, okuyikuthi lami kusasa sokuza ukuthi labanye bami sivukele siye khona lesiyekhanyela.
Isikhulumi se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirodza uyasisola lesi sehlakalo.
Lokho vele yinto engasimangalisiyo sibuswa yibo labo abantu ababe yibo ababe khokhela amabutho ombhuqazwe, yibo futhi abantu ababe hlasela abantu besindebele eTanzania singakatholi uzibuse lapha eZimbabwe. So lokho ubonjwa okwelitshe akusimangalisi, vele yikho ukutshengisa ukuthi sikhokhelwa yibo nalabo abantu abalenhliziyo ezimbi.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye usone kakhulu okwenzakeleyo ethi senziwa ngabantu abangafuni ukuthula emandebeleni. Mathema laye usole lesi sehlakalo ethi lesi senzo seqa umlomo kamongameli. Lukhulu wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ubengakezwa ngalesi sehlakalo kuthi inkokheli zomdabu ezibalisa uChief Mtshana Khumalo, uChief Nyanga Zonke lezinye labo bethi bebengakatholi umbiko ngalolu daba. Amapholisa aweMathebeleland South bathi udaba lokudilizwa kwelitshe sebelutholile bazaluphenya njalo lumangalwe ngaphansi kwenombolo ezithi 454-2320 RRB lamuhla buye lokhe bengakatholi umkhondo walabo abadiliza amanye endaweni efanayo. So ngokwesithathu kudilizwa amatshe ezikhumbuzo zeGugground eBalagwe kungatholakali umkhondo wabadilizayo osekuchiye iningi likhathazekile. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo nguAnastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Inani lasebehloliwe batholakala begcwane leli elizweni jikelele lokhe lolu bhubhane loqhamukayo ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 219,057. Asebelatshwe basila kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili, 189,713. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu, 5,092. So kwedlule umnyaka wonke abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli wele Melika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame besithi ukhetho lwalungaqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kukhanya kwalulaza isimo sokuqhutshwa kokhetho eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukungena ngenkani eCapitol Hill kwabalandeli bakaTrump mhla ka-6 Zibandlela kwalandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe besithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. UTrump wethula umbiko lo ngosuku lolu.
We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on.
Sisuka lapha sizahamba eCapitol Hill, ngizabe ngilani sonke isikhathi. Sachayela izandla abanye babo kodwa abanye sabe sibahoza kakhulu. kasoze sithole umbuso wethu nxa sibuthakathaka.
You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Uhulumende kamongameli Joseph Biden uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala nyakenye njengoba uTrump ukhanya waqamba amanga esithi uqilwe libandla lamademocrats njalo uqhubekela phambili etshela abalandeli bakhe amangala. UBiden namhla utshele uZulu ekudalele kuCongress ukuba kubi kakhulu okwenziwa nguTrump.
For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never, never happens again. The former president was preemptively sowing doubt about the election results.
Why umongameli wayifuna ukuvimba ukuba kuqhutshelwane umbuso? Why umongameli waqala kudala ukukwenza wonke lokhu ekhuluma amanga sonke isikhathi?
He built his lie over months. Wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth.
UBiden uthi uTrump wazihlalela eWhite House ebona kuhlaselwa idale leCongress.
What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House.
Waye umongameli wazihlalela okwesikhathi eside engayenzi lutho, kenzanga lutho itshola kancane.
Watching it all on television and doing nothing.
Uphinde wathi wenziwa ubuchapa obumangalisayo mhlaka 6 zibandlela.
He's not just a former president, he's a defeated former president.
Wakhitshwa ngevoti esikhundleni. Wehluleka ukuveza ukuba waqhilwa njani.
The former president failed to make his case.
Unkosikazi Kamala Harris umsekeli wakhe uthi kwaphose wonakala elizweni leli ngosuku lolu.
But the extremists who roamed these halls targeted was not only the lives of elected leaders. What they sought to degrade and destroy was not only a building hallowed as it is.
Esakubonayo ukuthi izidlova lezi zazingangeni eCapital Hill kuphela. Zazifuna ukubhidliza umbuso wakwelemelika owakhiwa ngabantu kusukela kudala bazama ngamandla wonke ukuvikela.
That generations of Americans have marched, picketed, and shed blood to establish and defend.
Kodwa uSenator Mitch McConnell wakwelemelika uthi okwenziwa ngamademokrasi kuyamangalisa ngoba bafuna ukuthi basebenzise usuku lolu ukwenzela ukuthi babuse okungapheliyo. Uthi konke konoku abakwenzayo kuveza ukuba bathanda ukubusa. Kwabhubha amapholisa ambalwa kulandela isehlakalo lesi edale leCongress. Kwabotshwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725 labo ababetshengisela njalo bebhidliza isakhiwo lesi. Abanye babo sebagwetshwa yimthethondaba kube labanye njalo abamelele ukuthoniswa amacala athiyeneyo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuyethusa kwenzakala mhlaka 6 zibandlela njalo akwaziwa ukuba kuza kwenzakala kukhetho olulandelayo kumbe haji kwelemelika. Kule komiti konamanje ephenya akwenziwa nguTrump labalandeli bakhe. Kulabanye abalandeli bakaTrump abangafuni ukwethula ikulela ikomiti le. Ubufakazi ngesehlakalo lesi
abaningi bangkhona abangabasekeli baka Donald Trump bala ukubuya ku committee le. So ukwala lokhu kubi kakhulu ngoba nxa besala so batshengise ukuthi bayadelela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabanginare ingcwethi ezimeleyo.
Abaningi bangkhona ukukhanya balokhu bekholelwa indaba kaTrump ukuthi hayi yena kodwa wawina i-election.
Umnumzana Evidlela Ncube ugcizelela esithi
nxa ngabe iCongress kumbe iParliamente noma ngayaliphi ilizwe ingasakwazi ukuthi ikhangele lokho okwenziwa nguPresident lala abasebenza labo, kutsho khona ukuthi kuyabe sekulontando kayiphikiswa esihlalweni.
UTrump kubikwa ukuba ufisa ukungena kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Loba kulabanye abakubandle lakhe lama-Republicans abathi lokhu kuzalulaza ukubuswa kwelizwe lemelika. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland, ngingu Kip Stube.
Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ilanga lapho ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngalo elizweni ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho, amabandla ezombusazwe asehle aqala amalungiselelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi egcubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Ambrose Svindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions ngalolu daba. Usibindi usungula lingxoxo.
Well, eqinisweni indaba yamabhayi elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le. Bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esingathina ngaba abafelayo ama-irrepresentative abama-representative ngenxa yokuthi kwekubele monaka yenza ama-records ayenzakala abantu besebengafelanga ndawo bamelayo. So ke abantu bebevele bemele lolo suku. Yebo kambe kungaba le ngxaki ze-COVID landilani, kodwa-ke abantu ngibona ukuthi kube la ma-bye election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu okufanele babamele ababafunayo, hatshi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo. So abantu bazimisele i-by election ibekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo. Njengengcwethi ecubungula izombusazwe, ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetho?
Ya, ngombono wami ngibona zani ngivumelana nobaba uSpindi. Ukhetho lwama-by elections lalumele libe khona last year kusesele isikhathi, kwanxa sikhayele khathesi sokusika umnyaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So bona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona, kodwa bona zani kule nkangelelo kakhulu ku-ruling party ukuthi bakhangele ukuthi bekhangele ukuthi abantu lokhu bebasapota okungakanani. Nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections, kodwa aqakathekile sibili. Mina ngikhona nanje ngokuphuza kwangikhona ukuthi kube seke abantu laba bazaseva nje less than a year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa kuqakathekile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele ephalamende lakukhawuzela. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Svindi, kungaba le ngxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandzelela olabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi voters roll. Ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lohlupho lwezithupha, and kade singakhangela ama-office ezithupha ngale alo hlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imishini ifile, bathathe nje abantu abangu-40 ngelanga. So ke idwende zokuthi abantu abafuna izithupha baningi kunjalo ukuthi ukuthi sila abantu abathile abazehluleka ukubana bangene ekhethweni ngenxa yalo. Kodwa-ke wele okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID sayo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela bali baziphathe ngayo ama-protocols ale i-COVID, ukwenzela ukuthi xa siya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanikani i-COVID kodwa impilo ingani iqhubeke siya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke, but njalo ngivumela lo Nkomo futhi futhi intilo engxenye i-by election le kulokhonana ukuthi yaphuza kodwa silethwa kathesi. Ngivumela la ukuthi phosoke zilethwe kathesi izantini siyayazi ngabona ifuna ukudinga ukuthi kambe isupport yensalayo yini kwakona kwenza la referendum bona laba kwenza kathesi futhi bake babona kambe siyisimo bani kwenze ukuthi phambi kuya ku-2023 sebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti kwakona kwenza i-referendum bona ngathi yinjongo yokuthi why belethela ama-election ngalesi sikhathi okuselenje i-1 year kodwa ama-election aqathe kuhlabe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo, siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Yayi lokhu sokwakhulunywa nje iminyaka le eminingi siyadlula nxa sikhangela ukhetho luka-2018, ukhetho luka-2013, ukhetho mbi inketho ezimbili zika-2008 siya ku-2005-2000, kubana ama-political parties mbe ezombusazwe mbe ezombangazwe eziku-opposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba kubana bekhankase kuhle, abaphiwa ithuba nxa sikhangela ku-media lapho ukuthi abaphiwa ithuba kubana labo besakazwe ku-state media bo-ZBC, ama-radio and so forth, njalo bakhala lokuthi abatholi ithuba njalo lokukhankasa khankasa xa sikhangela indaba zama khathe sikule COVID nje kunzima ukuthi bebe khankase kodwa i-ruling party yona iyabile ikadi lama primary elections last week kade bevunyela ukuthi bekhankase bebaningi in the hundreds bezinkulungwane so into yakudala nje emelinge noma election reforms ukubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afana nayo ukubana zikhankase nanxa sikhangela kwezomsakazo kakhulu ezomsakazo zikahulumende kuqakathekile i-constitution njalo yakhuluma khona lokho ukubana wonke amaphathi abe la mathuba afana nayo so kuliqiniso khona lokho ukubana inhlanganiso zombusazwe azila mathuba afana nayo sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho ukuthandi begijima abanye vele sebeqalisile ukujima abanye sebezaqeda abanye vele abalazicathulo zangkhona zokugijima
sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho
hhayi udlame amboni mbona azani ukuzasebenza njena khona lokho kwezimali yokuthenga abantu ngokudla nendlela ezijiyeneyo but udlame sibili okwakhathesi angiboni ngoba leyo ruling party la izama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani isiza kusebenzisa lokho ngokhetho lwa next day so okwakhathesi amboni ukuza kwalo dlame kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani ngibona kungasebenza sibili okwakhathesi sokuqalile vele khona lo
yes siyabona ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sibini
esingakutsho ukuthi-ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali bezimbabwe ukuthi xa singena kule indaba ya-by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula singaqhathaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti asibe ningabantu abaphucukileyo sivume ukuthi lo ozanqoba unqobile lo laye okwehlileyo uzazama kwisikhathi esilandelayo bese sicela kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabi lo msindo kungabe lo dlame abantu nxa bekhankasa bakhankase ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu kungabi lokulimala kwempahla kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu leso yisisicelo esisilethayo kuma-political parties
lo bekungumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe belosithandekile emhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise ukubana ukhetho olwamabhayi elections luzaqhutshwa kunyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho. Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumqazwe weGugurawundi eBalagwe libikwa lifunyanelwe liziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolobusisa ngabantu abangaziwayo. So wedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli weleMelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-President Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.